Vachitaura nhasi munhandare yeMahoro National Stadium kwakare kuRwanda pagungano rekucherechedza makore makumi maviri nemashanu kupondana uku kwaitika, mutungamiri wenyika iva Paul Kagame vatora mukana uyu wekuyeuchidza vanhu kuti nyika yavo yakakwanisa kubva murima rakakonzerwa nekupondana uku ichipinda muchiedza chakaunzwa nekugarisana.
In 1994, there was no hope, only.
Muna 1994 pakanga pasina tariro, raive rima chete. Asi nhasi kwave nechiedza chiri kubva panzvimbo ino. Kune vakapona, tinongoti tatenda. Ushingi hwenyu hunomirira kukunda kweRwanda yese.
Triumph of the Rwandan character in its purest form.
Rwanda yave chiringiriro chepasi rose munyaya dzekugarisana kwemarudzi, zvekuti nyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe dzinokurudzirwa kutevedzera zvakaitwa nenyika iyi mukubatanidza marudzi akasiyana. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mumwe wevanhu vanoshanda nevamwe vakabatwa nenyaya yeguku raHundi, Vadhumisane Mupofu, vanoti chimwe chezvinhu zvakakosha zvingadzidzwa neZimbabwe kubva kuna zvakaitika kuRwanda ndechekuti nyaya yeguku raHundi itaurwe pachena. VaMupofu vanoti panofanirwa kuva nemitemo yakanyatsojeka inobudisa pachena kuti haisi mhosva kutaura kana kuita zvinhu zvine chekuita nekuedza kugadzirisa nyaya yeguku raHundi. Vampuso Fuzwayo, munyori wesangano reIbech Liga Zulu, iro rinorwira kodzero dzevakabatwa neguku raHundi. VaFuzwayo vanosinira kuti zvakakosha kuti hurumende ibude pachena panyaya yeguku raHundi uye kuti ive pamberi mukuita kuti nyaya iyi igadziriswe.
Hurumende yekuRwanda took it upon itself to lead in the healing process. So I think the Zimbabwean government ndiyo inofanira kuti ione kuti zvino izvo zvekuita kuti vanhu vazotaura nenyaya yeguku raHundi inofanira kuti ivhure nzira seRwanda that you put a museum so that even future generations learn something out of it.
Pamusangano wavakaita nevemamwe masangano anoshanda akazvimirira ega mumatunhu eMateveland mwedzi wapera, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hakuchina munhu anofanirwa kusungwa nekuda kwekutaura kana kuita zvinhu zvine chekuita nekuedza kugadzirisa nyaya yeguku raHundi. VaFuzwayo vanoti mashoko emutungamiri wenyika aya akakosha asi angadai akataurwa uye anofanirwa kuramba achitaurwa pajekerere kuitira kuti ave neudzamu.
Ndofunga kuti wati vaMnangagwa seiti he was supposed to either to be addressing the nation like what he did on the fuel increase, because kana achi address a nation it will be from there formulated to a police, but now he was just talking to civil society who are the victims, who are the complainants, who was an officer in a case. An officer in Mapisa told that you must not suppress the people.
Reverend Hussein Swanda, mukuru weZimbabwe Christian Alliance, vanoti kunyange hazvo zvakakosha kuti hurumende itungamire mukugadzirisa nyaya yeguku raHundi, zvakakoshawo kuti vanhu pachavo vakwanise kutaurawo maonero avo panyaya iyi.
Ndinofunga kuti the fact kuti president vakataura kuti tinofanira kutaura nenyaya iyi yeguku raHundi zvakakosha zvikuru, nekuti zinongo alawa macommunities kuti vapinde kudialogue around these issues. Also ndirikufunga kuti ma government agencies kana ma government departments akatarisa nyaya zvema IDs, nyaya zvema death certificate, vanowana a release to begin to act on these things.
Reverend Swanda vanoti hurumende inofanirwa kuvewo nezvirongwa zvebudiriro zvakanangana nenzvimbo dzakanyanya kubatwa nenyaya yeguku raHundi nekuda kwekuti nzvimbo idzi dzakasarira munyaya dzebudiriro.
Imwe nyaya which we need to learn inyaya yekuti macommunities which were affected, hurumende yekuRwanda yakatangisa process of kuvabatsira kuti vaite economic recovery through various efforts, and I think kune need for a government kuti iite focus on the regions that were heavily affected by guku raHundi, Matabeleland and Midlands, and tongoita a deliberate process of helping to bring them up to speed in terms of economic development.
Mugwaro rekurangarira kuurayiwa kwevanhu muRwanda, sangano reAmnesty International rinoti vezvematongerwo enyika munyika dzepasi rose vanofanirwa kusiya tsika yekushandisa mashoko anozvidza vamwe vanhu kuchishandiswa marudzi kana zvitendero, richiti kuita zvakadai kunogona kukonzera hondo dzemarudzi. VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvebudiriro neutongi paMidland State University uye muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira. vanobvuma kuti pane zvidzidzo zvakakosha kubva kune zvakaitika kuRwanda, asi vanoti zvakakosha kunzwisisa kuti nhoroondo yeGukura Hundi yakanyanya kukonzerwa nevanhu vashoma vaida masimba ezvematongerwo enyika, kwete kuti yave hondo pakati pemarudzi.
Tinoona chakanyakukosha kana tichidhina nenhau dzakaita seidzodzi kubuda pachena nokutaurira zviro kwazvo maringe nenhau idzi, kuitira kuti vaya vangava vane chigumbu maererano nezvakaitika vawane kunyaradzwa. Ndosaka kusouth africa vakaita inonzi Truth and Reconciliation Commission, something like that, because they deliberately included the component of truth. Why? Because they wanted vanhu vanga vari involved kuti vataure chokwadi nyika pane zvakaitika maererano nedambudziko iroro. Saka ndingangoti ndopanofanira kutangira kugadziswa kwenhau idzodzi.
Vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vakaurayiwa nemauto ehurumende panguva yeGukura Hundi mumatunhu eMatabeleland neMidlands mumakore mashoma akatevera nyika ichangowana rusununguko. Nekune rimwe divivo, vanhu vanosvika zviuru mazana masere vakaurayiwa muhondo yemarudzi yakaitika kwemwedzi mitatu kutanga muna Kubvumbi mugore ra1994 munyika yeRwanda. Munyika umu makazoita chirongwa chekutaura chokwadi pamusoro pezvakaitika, vanhu vakawanda vachireurura, izvo zvakabatsira kuti pave nekuregererana. Asi muZimbabwe, nyaya yeGukura Hundi inoramba ichisviriridza nekuda kwekuti hapana kuve neurongwa hwakadaro. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mashoko emutungamiri wenyika anovaka hwaro hwekuti nyaya yeGukura Hundi igadziriswe, asi kugadziriswa kwenyaya iyi kungangovepo chete kana kutaura uku kukashandurwa kukave muzviito. Zimbabwe yakamirirwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avo vakasvika muRwanda nezuro. Rwanda ichapinda mukuchema kwemazuva zana kutanga nhasi senzira yekurangarira nayo chiitiko ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.